mambo chick 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 mambo chick 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 mambo mambo 高声唱芦苇香chick chick chick mambo chick 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 mambo chick 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 mambo mambo 刘伯庄对你瞧请举步舞动柳腰忙摆手姿态美妙挺起胸跟紧苗条谁不过动作巧叽叽喳mambo叽叽喳叽叽喳mambo叽叽喳mambo mambo 左边背右边偏Thank you.